ipapa ini ndinoona kunge patanganiswa zvikuru nekuti masanctions tiri kuona kuti ane ndokunga dzakusvika 20 years aripo. Hapana chaati anyatso achivha chatingati ichaitika nekuti vanhu vari kutya masanctions, saka vaakuteerera zvotaurwa neamerica kana zvoteerwa neumwe munhu. Saka masanctions tingangotaura kuti ishamu iya iri kuramba ichingorova asi pasina response iri kuitika pane munhu ari kurohwa. Saka ipapa apa vangangotaura zvavo kuti pane 84 individuals kana kuti 56 companies asi masanctions haashande achidaro. Ndingakupa muenzaniso senge uchida kuti uri kurova mhuka yakaita sezebra zviya, woti ini ndingangorova pane mavara ewhite chete, eblack handinei napo, asi inenge iri mhuka imwe chete. Ndo zvakafanana nemasanctions kuti imi munenge muchifunga kuti muri kufixa kana kupanisha vanhu 84, asi vanhu 84 ivavo zvinobva zvazokanganisa mhuka yese, nyika yese yatingati seZimbabwe. Nekuti makambani ari kutaurwa nezvavo, makambani ekuamerica haazowani time yekuzozvitarisisa nezvekucherechedza kuti aiwa pari kunzi vana nhingi nana nhingi, vanongova kuti aiwa Zimbabwe siyanai nayo, kuZimbabwe kwakaipa, kwakazodii, kukadii. Vasingachazvita zvinoti zvinenge zvakutaudza achi zvafana nemukuru wenyika akanzi ari pamasanctions. Iwe sekambani unobva watotanga kutoti ndingashanda sei nenyika yakadaro kana mukuru wenyika kana vakuru venyika vari pamasanctions. Saka masanctions anenge akatotageta Zimbabwe pakuti smart sanctions kana targeting sanctions, kutaurawo kwatingati diplomatic speak, kutaura pachikuru. Asi masanctions anenge akatonanga munhu wese, nokuti takazvitarisa munhu anokanganiswa nemasanctions anoafektwa zvikuru munhu wepasi pasi munyika, nokuti ndio unenge usina maresources, ndio unotanga kuomerwa nezvinhu. Vakuru vacho vari kunzi vakatagetwa vanenge vaine maresources, vanenge vaine zvinhu zvavo vakarongeka. Saka kuti masanctions azoafektiwa ndiyo avavo vanhu vese vari pasapo vanenge vatoparara kuti azoafekte munhu ari kumusorosoro ari kunzi vakatagetwa wacho. Saka ipapa ndaa kugadziriswa inai ndomunga kuti America ingadai yambopawa Zimbabwe chance yatingati benefit of doubt, mukana wayo wekuti areach out kuti aiwa since kurunzi vava kuita in re-engagement ne-international community, let's give the Zimbabweans a chance, ngatimbovabvise masanctions for a year. Kana asina kuita sei, atisina kuona change of action, then we can reintroduce them. So what they need to do is to re-change their strategy and give the country a chance by lifting the sanctions, and then they see kuti no kuri kuita mbo kuchitika bad behavior, whatever they're calling bad behavior, because kuramba wakaisa chinhu chauri kuita for the last 20 years and there's no change. What are you trying to achieve?
Regai tizwe kuna vamavhinga, vamavhinga munoti ine mashoko ava muponda.
Vamuponda vari kutaura zvavo ndinozvikudza, asi ngati zive zvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti masanction aripo akaitwa nenyika yeAmerica, kwete navamuponda kana neni kana nemumwe munhu. Uyezve hurumende yeZimbabwe inoziva zvinofanira kuti zviitwe kuti zvirango izvozvo zvakatemerwa mutungamiri wenyika nevamwe vari pedo navo zvibiswe. Uyezve bato rinotonga rezamutiya vakataura vakataura gore rakapera ivo kuti vakazvipira kuzadzisa zviga zvakatemwa kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vashoma zvibiswe. Handizivi kuti nemhaka yei vasiri kuzviita. Uyezve tinova dambudziko riripo nderekuti hurumende iripo iyi yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzevanhu. Gore rakapera musi wa1 Nyamavhuvhu, mauto akapfeka hanzu dzebasa vakapfuura nepfuti nembumburu dzinouraya vanhu, pakafa vanhu vatanhatu muHarare paitaridzirwa. Izvi zvinoshoresa nyika yeZimbabwe, zvinoita kuti zvirango zvakatemerwa vashoma zvirange zviripo. Dambudziko zviri kaita gore rino mwedzi wapera vanhu vanodarika 10 vakapfurwa vakafa panguva yekutaridzira. Asi vazhinji vachona vaipfurwa vanga vasinei nekuzenze nekutaridzira. Tinoziva kuti vana chiremba Doctors Advocates for Human Rights ZADA vakataura kuti vakarapa vanhu vanodarika 70 vanga vaine maronda ekupfurwa nembumburu. Kana nyika ichidai ichiti ikangotokonywa kana kuti vanhu vakada kutaridzira yotoburika futi, hapana chinobuda. Chinofanira kuti chiitwe kuremekedza kodzero dzevanhu kuti zvirango izvi zvibiswe. kwete kungopa umba kuti decide kuti zvirango kune America musingatarisi kuti mukati meZimbabwe ndezvipi zvingaitwa vana muponda vari kuzano PM taurayiwo makamira muchisimudzira kodzero kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo renyika ra2013 hadzisi kutorwa mumhepo ngatiremekedzei kodzero dzevanhu komadzimai vanobatirwei chibharo Zimbabwe ngaisunge mauto akapfuura vanhu akauraya vakabata madzimai echibharo kunana Epwe kunana South Park kunana Hopley kuitira kuti tizivikanwe senyika yava nemumwe muitiro inoremekedza mitemo ichiremekedza kodzero
vamuponda ichii chiri kuita kuti hurumende yezimbabwe ingotadza kuteedzerawo zviri kudiwa neamerica tanzwa muchiti america yadii kungobvisa zvirango kwoyo zimbabwe yatadzawo nei kungoteedzera zviri kukurudzirwa
zviripo apa ndezvekuti zimbabwe iri kuedza nekuti zvimwe zvazviri kutaurwa nemasanctions nebhiu racho rinonzi rezibhera iri maprocesi akawanda anofanira kunge achiitwa zvekuti zvinhu zvinopiwa nguva asi chatinenge tifanira kutarisa ndechekuti zimbabwe iri kuisa effort here iri kuedza here kunanga direction iyo ndisati ndanyanya kupindura hangu ipapo ngatimbodzoke panyaya dzataurwa navadhewa dzekuti pane pakazopfurwa vanhu pakazoitwa nezvakati zvakati zvakati kalast month nezva1 August last year palast month apa vanonyatsoziva kuti pane mvongamupopoto nerusha rwakaitika pekuti vanhu vaikurudzirwa nemapato anopikisa hurumende kuti vanhu vapise mabhazi varove vanoda kuenda kubasa vapise mabuilding vapwanye mashops vachitora zvinhu vakapisa togeti yekuenda kumbudzi iyeya vakapisa police station vakapisa mupurisa akatemwa nematombo mupurisa mupenyu kusvikira afa akapiswa zvezvimwe zvekutiuraza kuti mutemo unenge uchiparara paya pekunozoona kuti nyika ikangosiyiwa ichidaisoka tinopedzisira tatoparara panyaya inyaya dzemutemo saka zvezvimwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti zvinodzora nyika kumashure zviri zvinhu zviri kukonzerwa neopposition yedu ndiyo inenge ichiva kuti tina kudira majecha tina kuona kuti munozvigadzirira sei nekuti zvatichaitaka tichatodena kuti pate noise noise iye ichazoitika yekuattract international attention kuti tinzi zimbabwe yaya hakusi kugarika zviri zvinhu iri strategy yatinenge tichiziva kuti vanhu vakati vada kudira jecha even before election dzauti yabuda vanhu vatoti aiwa tinoda kutodira jecha kuti musaitonge nyika iyoyo ndo zviri kuitika ndo zvakaitika saka nekudaro ndo zvezvimwe zvanti maamericans anofanira kuchinja tactic isusu ezisaing hatisu tine simba over maamericans isus what weare doing is lobbying and trying to make them see kuti aiwa imimi youare making the situation worse in zimbabwe because you are making people suffer people who have nothing to do with what's happening the generality of zimbabwean people right now mabanks maus dollars ari kunetsa kupinda muzimbabwe because mabanks ekunze aritoti aiwa hatidile nezimbabwe panyaya idzodzo masouth african banks aimbotipa maus dollars akutaura kuti aiwa nenyaya dzemasanctions hatichatumiri mari kuzimbabwe nekuti zvinonetsa izvozvo tikatoa kuti america ingadai yafocusa on things that have been done right maelections akaitwa in a peaceful environment until musi wemaresults akubuda ndopakatanga noise vanhu vaona kuti havasi kuwina maelections aya asi election opposition was allowed to campaign everywhere in the country kumarural areas kwaenza vabvumidzwe kana kuita sei vakacampaign hapana munhu akaibatwa kana kuita sei asi pakazoonekwa nemaresults aakuona kuti aiwa apa taakudyiwapo patanga kuti aiwa tozvidira jecha haivhiyuki kana ndisipo ino pototanga noise iyaya yekuti kwakutengera vana doro kuti vana endai munzira tangai kupisa mashops tangai kupwanya mashops endai kuzek office munovhara munodii munodii zvinhu zvekuti zvaichafanira kuitwa nevanhu vekumdc vakuru vacho vanoaemovazhinji vacho magweta ndipindurewo
pindurai vamavhinga pindurai tinzwa
mashoko avamuponda akanaka kana munhu akapara mhosva vamuponda anosungwa nemapurisa munhu akapara mhosva haapondwi haapfurwi neputi dzemoto munhu akapara mhosva madzimai havabati kuchibharo nemauto makambozviona kupi izvozvo kureva kuti hurumende yezimbabwe yaitotyora mitemo iyo pachayo isu tiri kuti hongu kune dzimwe nharadada dzakanga dzirimo mukutaridzira vaikanda matombo mumugwagwa vamwe vachireba muzvitoro kusanganisirawo nezanup f rekuwhitecliff vamwe vachona vakatosungwa vari mujeri chinzwa rwatiri kuita nezanup f asi mutemo unofanira kungotevedzerwa hatifaniri kurasa mutemo nekuti vanhu vataridzira remekedzai kodzero dzevanhu kunyange vanenge vari muufungwa iko zvino hurumende yezanup f yaisunga vana vadiki vakomana vekupuraimary kusungudza kuseke 13 puraimary kwakasungwa vana vari kupuraimary vanosvika ivo 8 vakarohwa zvakaomarara vari muusungwa pamakoni police station ko zvinoitirwei mukomana ari makore makumi maviri nemaviri anonzi Kelvin Choto akapfurwa mumusoro akabva angofira ipapo kwamakoni. Ko ndoo mhosva yacho here? Vanhu vagode kusunga here munhu oenda kujeri?
Rakaenditi kuna vamuponda, nyaya imwe yekuti Zimbabwe iri kuedza kurwisa kuti zvirango zvibviswe, tinonzwa kuti yakaisa kana kuti yakapa basa rekuti ibatsirwe kuita hurukuro neAmerica kukambani yeAmerica inonzi Ballard Partners, pachibhadharwa mari inonzi $500,000 pagore. Idanho ramunofunga here kuti rine musoro, nekuti vakawanda vari kuti hapana nidhi yekuti Zimbabwe inge ichibhadhara mari dzese idzo dzokunze kungobvisa zvirango, kwokungoteedzera zviri kudiwa nezvirango?
Awa, idanho iroro rakatokosha nekuti munoziva America mashandiro ayo ine anonzi malobbyist. I'm sure wadhewa vanozviziva, munoziva munogara kuAmerica, ine inonzi lobbying. Vanhu vaya vanenge vaine maconnections nenetwork nemarelationships nevanhu vanoisa mutemo wekuti ndio vanoaproacha macongressmen nemasenator kuti vachinovataurira vachivaexplainera kuti zvamunoona paindanet zviya zvimwe zvacho zvinenge zviri maexaggerations, nyika iri kuedza kudai nekudai nekudai. Saka lobbying company basa rayo kunyatsokupa umbowo hwakakwana on a continuous basis kumadecision makers kuAmerica kuti aiwa situation yakamira so, kana muchida kunoverifya ngatifambei nezvakadai nezvakadai. Ipapo ndingangoti ndoo kutogona kwacho, nekuti effort inofanira kuiswa inofanira kufamba with all directions. Zimbabwe is engaged, SADC is engaged, OAU is engaged, all these other neighboring countries kuti tibatsireiwo kutaura kuti no masanctions ari kuuraya nyika, ari kukanganisa upfumi hwenyika. Lobbying company iyo inobatsira zvakare kuclarifya so that my Americans can understand kuti aiwa pane maimprovements ari kuitika. For my improvements aitika, what has been rewarded to Zimbabwe kuti tione kuti aiwa ka yatingati carrot and stick approach yekuti noti izvi zvinenge zviri kufamba nemazvezvi, rega timbovapo benefit of doubt kuti tibuild yatinoti goodwill, because it seems kuti iwo kana watry something then you are not given any acknowledgement. Panenge pakuita mune pasina yatinoti goodwill iya yekuti vanhu vari kungoitira maune kuti hapana zvaunotiita tisu America, tinokufixa chete no matter what you do unless wachinja zvakati nezvakati. Asi isu tikutaura kuti Zimbabwe has tried its best. Ndati panyaya yedzekugadzirisa kuti ive nyika inoshandidzana nedzimwe nekudyidzana nedzimwe nekuva nemarights evanhu, ini ndinobvumirana pakuti masanctions angadai abviswa to give the country a chance. Kana zvatadzika kana sei after a year kwakuti takureviewa situation. Nyaya yekuti pakazopfurwa vanhu, of course inyaya isina kunaka, hapana anozvikurudzira zvekuti munhu azopfurwa asina kuenda kudare asina kutongerwa rufu. Izvozvo zveshova pakaipa, kana paine madzimai akaripwa tinozvikondema, pane vana vakarohwa vasina zvisiri pamutemo tinozvikondema zvese izvozvo. Ndosaka pakaitwa hotline yekuti ripota yenyaya dzakati panearless police, kana uchitya isai musuggestion box, kana uchida enda kumadzimai kune maorganizations emadzimai aya yekuti ari yatingati victim friendly, yekuti madzimai pamwe unongotinyara kuti ndo zvakaitika kwandiri, chienda ikoko unoripoti. Izvozvo ndinodaivira kuti hatisi nyika ingada kuzivikana nokuti ndo zvatinda kumadzimai. Aiwa, ipapo kana pari pakaitika mutemo is taking its course kuti zvigadziriswe. Ndosaka pakanzi ivi mapurisa makaona paine mapurisa aitonyatsobvunzurudzwa zvakafamba se even vechisoja vaibvunzurudzwa kuti aiwa zvakadi. Papazowanikwa kuti papane vanhu vachipa uniform dzemapurisa, vamwe vachipawo futi uniform dzemasoja, zvikaonekawo futi kuti pane nhubu dzanga dzava kuhaicheka process yekuti anga angatori mageneral criminal elements yekuti asinei nezanu PF kana MDC, vari vanhu vanga vangotake advantage yesituation. Zvinhu zvinoitika, but we are saying let's not create conducive environment for things like that to happen. Isu hatikurudzire kuti vana vadiki vasungwe, hatikurudziri. Asi vana vamwe vacho vainge vachifurirwa kuti kandai matombo kupanyaya shopu
right.
Saka vanopesera vabatwa vozoregerwa zvavo, but havana mwana akaendeswa kukoti.
Vamavhinga, munotii neurongwa hwehurumende yeZimbabwe hwekuti inge ichipa basa kukambani yeBallard Partners, tichinzwa kuti vanenge vachibhadhara mari inoita 500,000 pagore kuti vange vachikwanisa kukurukurirwa navo kana kuti vakamirirwa panhaurirano neAmerica?
Hurumende yeZimbabwe inoda pekuti inovaviwa nemari, kwavanowanepiko mari yekutambisa kudaro? Zvinoda kuti zviitwe kuti chimiro neunhu hweZimbabwe husimukire. Hakusi kurasha mari yakawanda muchibhadhara vanhu vanenge vaida kuti vakupodei kumeso. Chinodiwa ndechekungoita zvakatarwa, kuremekedza kodzero dzevanhu. Kana vanhu vachinge vapara mhosva mauto nemapurisa, ivavo vanenge vapara mhosva vosungwa, voenda kumatarezi mhosva, voenda kumajeri, zvoonekwa. Saka zvinoda kuti zviitwe. Hazvidi mari yakawanda kudaro, zvinongoda chete kuti hurumende izive ekushandisa mari yayo. Onai, kune vanhu 7 million muZimbabwe vari kufa nenzara, vanoda chikafu. Hurumende yeZimbabwe nerimwe divi iri kufamba ichipema, tipeiwo mari, tipe vanhu vedu chikafu, asi pedzezvo takarasima kubhadhara zvima kampani zvekuti hanzi tipodei tionekere pane vamwe itai hunhu kwawo hwakanaka kana mukaita zvakanaka hamungafariwo here vanhu vezanupishe
vamuponda
ipapa isu tikutaura kuti America dai yaitipawo chance yekuti ngavambolifti masanctions zvegore vachireviewa nekuti we need a win-win situation pavanoda kuti aiwaka effort yamaita to show good faith and goodwill ndo zvinofanira kunge zvaitika kuti America ngaimboratidzawo kuti they are showing goodwill and good faith havangarambotingo repeated the same thing isu tiri kumhanyamhanya kuti ngatishandei zvakanaka ngatitaudzane ngatidyidzane ndakaona America izvozvo yakavaka embassy hombe kwazvo muno muzimbabwe iyo last 2 years vakati muvha last month kuenda munew office yavo yekutaza kuti vanhu vada kugara vachidyidzana nesu nekudaro ngavaitiwo mamesures andoraza kuti aiwa tinoda kudya nevamwe tishande tese zimbabwe is trying and isusu were never hostile to the Americans
vamavhinga
bvunzai vana vezimbabwe kuti nyika iri kuedza here gadziritsai mitemo iko zvino vanhu vakapondwa mwedzi vakapera nemadzina akarepwa tsvakurudzai itai kuti mutemo ushande dzadzisai bumbiro remutemo renyika vatungamiri vezimbabwe hapana chikonzero chekuti murase mari muchibhadhara makambani pasina zvamuri kuita munyika tine nyika hazvishande